Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri kurume 31 2020. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti yezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare re Supreme Court rinopa mutongo wekuti vaNelson Chamisa havasi mutungamiri weMDC zviri pamutemo. Asi mumwe mutedzeri wavaChamisa vatendai biti vanoti mutongo uyu hauna zvaunochinja pamamiriro akaita zvinhu mubato ravo. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabatwa necoronavirus vava vasere munyika. Mapoisa anoswera ari maguta achirambidza vanhu kupinda munzvimbo idzi achiti vanhu vadzokere kudzimba dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusorosoro reSupreme Court nhasi rapa mutongo wekuti vaNelson Chamisa havasi mutungamiri webato reMDC ari pamutemo. Mutongo uyu wave kureva kuti muzvare Tokozani Kupe ndivo vanofanirwa kutungamirira bato iri zvichitevera kushaya kwevaimbova mutungamiri uye vakavamba bato iri vaMorgan Tsvangirai. Mutongo uyu waitwa zvichitevera kupikiswa kwakaitwa navaChamisa, mutongo wakanga wapiwa nedare reHigh Court gore rapera uyo wakanga wati muzvare Kupe ndivo mutungamiri ari pamutemo. Dare ratiwo bato iri rinofanirwa kuita musangano waro weCongress mukati memwedzi mitatu wekusarudza mutungamiri ari pamutemo. Gweta ramuzvare Kupe muzvinafundo Love More Maduku vanoti vatambira nemufaro mutongo wedare uyu. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mutongo uyu tautambira zvakanaka. Tinofara nawo nekuti zvataurwa nedare reSupreme Court. Doza tanga tichitaura tiri kukoti koko pakazvika nyaya iyi vanhu vachinje vakaidzwa kuti yakapinda ikoko magweta emativi akasiyana siyana vachitaura zvavaifunga. Isu tanga tichitaura nyaya yekuti vaKupe ndivo vakaita president weMDC pakafa vaTsvangirai nekuti ndivo chete vanga vari vice president wavaTsvangirai. Saka pabumbe remutemo reMDC ndovaifanira kunge vakaita president ipapo vachizomirira kuti paitwe extraordinary congress. Zvanga zvave naChamisa zvokungomuka voti aiwa ndaa president nekuti vanhu vari kundida ipapo vasina kutevedza bumbiro takati hazvina kunaka. Ndo zvanga zvakanzi neHigh Court zvakashata. Saka zvataurwa neSupreme Court ndo zvataitaurawo. Saka tafara nekuti Supreme Court yataura zvatanga tichifunga kuti ndiwo mutemo.
Saka izvi zvakurevei tichienda mberi tichitarisa muzvare Kupe nebato reMDC.
Izvi zvinotaura kuti kana vaKupe vava mutungamiriri zvezvi vari acting president vanenge vakushanda netimu yanga iripo vachiripo vakomichi vari national chairman vamonzora vari secretary general zvichingodzika zvakadaro ndo vanhu vakangopinda muofisi vachitorana pati. Pati yakango yaiswa payanga iri kubva zuva rakashayika vaTsvangirai kusvika mwedzi mitatu inotevera panofanira kunge pakuita extraordinary congress inozosarudza president zvichienderana nebumbiro remutemo. Ndivo vaakunzi ava vanoenda kuHarvest House zvese zvinenge zvizindo property MDC inenge iri pasi pekutungamirirwa navaKupe nevamwe vavo. Mabvunza azvi kuti chii chaakutarisirwa kuti chiitwe navaKupe. Zvinotaura kuti Kupe anofanira kuchidaidza musangano oita meeting yeNational Executive, oita meeting yeNational Council, oita zvinofanira kuitwa kuti maregister agadzirwe kuti ndianani vanofanira kuatenda extraordinary congress. Ndo zvinofanira kuitwa navaKupe kutungamirira MDC kusvika paichaita sarudzo yemutungamiriri wavo.
Abo vanga vari gweta ramuzvare Tokozani Kupe muzvinafundo Lavmo Maduku vari parunare muHarare. Vachipa mashoko avo kuvatori venhau mushure memutongo uyu vaive sachigaro webato munguva yavachangirai vamogen komichi vativo vachatambira nekutevedzera mutongo uyu zvizere. Vakomichi vatiwo mutongo uyu unerova kuti bato rave kudzokera paraive muna 2018 zvichireva kuti vese vakanga vadzingwa mubato kana kumbomiswa kushanda vadzoserwa zvizere. Asi mumwe vateedzeri wavachamisa vatendai biti vanoti mutongo uyu hauna zvauri kushandura sezvo vachamisa vakasarudzwa nevanhu kukongresi yakaitwa nebato ravo. Ngatinzwei vachisanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Isu hatinei nemutongo iwoyo. Isu tiri vanhu veMTC Alliance inotungamirwa navachamisa inove pati yakafomwa navatsvangirai vadaidza pamumapati matanhatu 6 iyo MTC ichizoita ichi 7. Ialliance yakazozviita bato ndokuenda kucongress muna May of 2019 ndokunosarudza vatungamiri vanoti vachamisa as president, Mai Karenyi Kore vice president, Professor Washman Ngube vice president, Tendai Biti vice president, Tabita Kumalo chairperson, Job Scala vice chairperson, David Coulthard treasurer, Charlton Wende secretary general. Ndoo utungamiri wataka sarudza kugweru muna May 2019. Next Congress yedu iri ko 2024. Judgment yaitika nhasi hamuna pamunombofamba kaona pakanyorwa kuti MTC Alliance hatinei nayo. Saka isusu tinongoonawo varida kuendawo kukongresi vachaendawo sezvamunoziva. Tokozani Kupe akaenda kuelection ya 2018 achimirira musangano unonzi MDCT anga ari presidential candidate. Abva ipapo pakaenda kucongress kwaakanosarudzwa sapresident.
Mutongo uyu zvii zvimwe zvaunotarisirawo kuti unge uchiita kubato renyu zvakaita semidziyo yebato?
Isu tiri veMDC Alliance. Uyu mutongo unongorakidza chete kuti kune vamwe vatakachisenza navo nevari musystem vari so determined to destroy the people's projects vakavenga Nelson Chamisa zvokuti kana kuuraya vanouraya ndezvazvinongorakidza. Bati izvizvi ndezvevanhu, izvi ndezvamwari, hazvise zvakawa, hazvise zvakatitreka. The MTC is an institution hombe hombe inotyisa. Hakuna munhu anoidestroya MTC Alliance.
Avo vanga vari mumwe vateedzeri wavaNelson Chamisa vatendai biti vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Uwandu wevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus hwakaburiswa nehurumende nezuro hwasvika pavanhu vasere uye munhu ashaya nechirwere ichi achiri mumwe chete. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvinenge zvaitika nhasi. Pavanhu vasere vakabatwa nechirwere checoronavirus vana vanobva kudunhu reMashonaland East, vatatu kuHarare uye mumwe chete kuVictoria Falls. Nunurai Jena anotipanya inotevera.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West vaWenzelas Nyamayaro vanoti zvave kuziviswa manheru ega ega kana pane zvinenge zvashanduka pauwandu hwevanhu vanenge vabatwa nechirwere checoronavirus. Zimbabwe yakatara mazuva makumi maviri nerimwe ekuti vanhu vagare mudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi, icho chabata vanhu vasere muZimbabwe uye vanhu vanosvika mazana masere zviuru pasi rose. Senzira yekubatsira varwere munyika iyo yakatarisana nekushayikwa kwemaventilators anobatsira kufema vanenge varwarisa zvakanyanya nechirwere ichi, zvimwe zvikoro zvepamusoro zvinoti zviri kushandisa unyanzvi hwazvo kugadzira maventilators, masanitizers nemamask. Chikoro chepamusoro cheHarare Institute of Technology kana kuti HIT chinoti chiri pakati pekugadzira muchina wekufambisa mhepo mudzimba dzinochengeterwa vanhu vanenge vachirwara nechirwere cheCOVID-19. Ukuwo chinhuwo University of Technology kana kuti CAT inotiwo iri pakati pekugadzira mamask apo kune rimwe rutivi iri kutsvaka zvikwanisiro zvekugadzira masanitizers sezvo chikoro ichi chine hunyanzvi hwacho. Vachitaura nevatore venhau nhasi muchinoi, mutauriri wekat vamuseki watapera vati vari kugadzira mamaski senzira yakaonekwa nechikoro ichi yekurwisa chirwere checoronavirus.
Tiri kugadzira mamask se contribution yedu kunyaya yekuadresa COVID-19. Asi mamask yedu takatanga full production chachayo just a few days ago. Tina mafiga chachayo atinawo. Asi tiri kuti semufananidzo nezero takakwanisa kuva kuita mamask arosvika 3,500 nezero chete kusvika midnight.
Vatapera vati vana muzvinafundo vari muishi kuita urongwa hwekugadzira masanitizers.
Yes, team yedu itori on the ground right now kuunganidza zvinhu zvinodiwa kuti zvinoita zvaiti zvinoinkluda zvinhu zvakafana nemidziyo yacho inodiwa, zvinoinkluda mainputs anodiwa, zvinoinkluda packaging nezvakadaro. Saka pane team itori on the ground.
Asi mukuru wekat muzvinafundo Jambwa Simbi vati basa rekugadzira mamaski riri kudzoserwa kumashure nekushayikwa kwemagetsi nguva dzakawanda.
Mukwanisa kunge tichiita kati wandei, asi nenyaya yekuti from time to time we are being cut off neZESA. ZESA haisi kukwanisa kutipa continuous power. Chikumbiro chedu chino Investor of Technology ndechekuti dai ZESA yatinzwisisawo. Yes, tiri kutaura nevatiinawo muno wemuchinhoi weZESA, asi vanenge vachiti tiri kukurifeyai kui kumusoro. Kumusoro kwekutaura handichakuziva, nekuti kana tiri kutidangisa nedambudziko ratinaro iri, this is a national crisis. Tese tiri tabatwa nechirwere chinonzi COVID-19.
Zvikoro izvi zviri kutora matanho aya sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeutano panguva iyo hurumende iri kutatarika kuwana vashandi vemuzvipatara zvipfeko zvekuzvidzivirira zvakakwana pavanenge vachirapa varwere vanofungidzirwa kuti vane coronavirus. Zimbabwe yapinda muzuva repiri nhasi vanhu vachigara mudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus iyo yakatanga kuChina gore rapera uye kusvika pari zvino yauraya vanhu vanodarika zviuru makumi matatu nezvisere pasi rose kusanganisira Zororo Makamba wemuZimbabwe uyo akashaya svondo rapera. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Muzuva rechipiri vanhu vachinzi vagare mudzimba dzavo, mapurisa emugweru anga achidzinga vanhu vaanga achiona sevasina zvikonzero zvekuve mudhorobha. Izvi zvaitikawo kune dzimwe nzvimbo kusanganisira kukwekwe, masvingo nemutare, izvo zvave kusimudza mutauro. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Kwezuva rechipiri nhasi mapurisa anga akaisa maroadblock pamigwagwa yose inopinda nekubuda mudhorobha reGweru achirambidza vanhu vakawanda kupinda mudhorobha. Vamwe vevanhu vashoma vange vapinda mudhorobha vange vachidzorerwa kumba kana vaonekwa sevasina zvikonzero zvakati tsvikiti zvekuve mudhorobha. Studio 7 yaona vamwe vevanhu vange vachitandaniswa kubva mudhorobha pakati penguva dza9 na10 mangwanani. Mumwe murume anoita basa rekuchengetedza nzvimbo uyo asina kuda kudomwa nezita ati maonero ake ndeyekuti zviri kuitwa nemapurisa zvakanaka.
Varongozama kuti vanhu vasaungana, vanhu varongozama kuti vangodispesa vanhu vasange vari panhu pamwe chete. Vari kuenda kumabasa zvavo vari kuita vachiregwa, but make sure kana uchitoenda kubasa unenge uchitori necard kana kuti unenge uchitori neproof iri kuratidza kuti uri kuenda kubasa. Hava mapurisa ari kuita basa zvakanaka.
Asi mumwe mugari wemugweru amai Lorin Mangoma vati vanhu vakawanda vari kupinda mudhorobha vachitsvaga chikafu sezvo zvitoro zvekwavanogara zvave kutengesa zvinhu nemari iri pamusorosoro.
Ndoona soti chinhu chechakanaka kuti vanhu vakwanise kubvumidzwa kupinda mutown, nekuti kuno kumalocations zvine zviri tiri kuzviona neprize iri kudhura chaizvo. Cooking oil chaiyo for example iri kuita 160 bond, of which ukapinda mutown unoiwana yakachipawo. Saka zvinezvi tinoti security ngairege ngaimbomira kurova vanhu, vanhu vabvumidzwa kupinda mutown vaaccess maservices avanenge vachida.
Mumwe mugari wemukwekwe muzvare patingozo avo vativaona vamwe vanhu vachishungurudzwa nemapurisa mudhorobha iri vati zvave kuitwa nemapurisa kutyora kodzero dzevanhu.
Kana vanhu vakurambidziwa kupinda kuti vawane marights avo akakwana kuti vakwanise kuwana chikafu chacho naichocho chinonzi vanofanira kuwana, zvinenge zvotishungurudza isu sevamwe kuti zvino madzimai toita sei, nekuti iyo hurumende inotaura kuti food is a basic need. Zvino kana todzingwa mataun andizi kuti hurumende irikuda kunyatsoti tidini isu sevana veZimbabwe.
Kumasvingo mapurisa support unit anonzi arova vanhu munzvimbo dzakasiyana siyana kusanganisira mamwe madzimai anga achitsvaga mvura pazviborani. Mumwe mugari wemumasvingo Mzvare Belinda Mwale vashora maitiro akadai.
Mukuru wenyika akanga akataura kuti vanhu vanokwanisa kubuda kuti vatsvake zvinhu zvinenge zvichida kuti vararame nazvo. Asi apa handioni chikonzero chekuti vanhu vanga vachirohwerwei. Tsanga zvingofanira kuudzwa ndechekuti musagara pedo napedo, asi mvura ichero, nokuti kumasvingo mvura inonetsa kuwana.
Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakudzai kadzere vati mapurisa ane kodzero yekuita zvavari kuita sezvo chiga chekuti vanhu vagare kudzimba dzavo kwemazuva makumi maviri nerimwe chakaitirwa kuedza kuchengetedza upenyu hweveruzhinji. Kusasangana vanhu vakawanda nechimwe chinhu chikuru chiri kukurudzirwa nenyanzvi dzeutano senzira yekuedza kurwisa kutapuriranwa kwechirwere checoronavirus, uye nyika dzakawanda pasi rose kusanganisira Zimbabwe dzakatora matanho ekuti vanhu vagare kudzimba senzira yekumisa kufararira kwechirwere ichi icho chiri kuita chamuramba mhuru chichiuraya vanhu pasi rose. Kusvika pari zvino chirwere ichi chauraya vanhu vanodarika zviuru makumi matatu nezvisere pasi rose kusanganisira Zororo Makamba uyo akashaya munyika zvondo rapera. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvakakosha kuti hurumende ibatsire makambani akakosha munyika sezviri kuitwa kune dzimwe nyika dzakaita seAmerica, uko hurumende iri kupa rubatsiro kumamwe makambani ari kutatarika nekuda kwechirwere checoronavirus. Makambani emunyika agara achitatarika hurumende ichiti zviri kukonzerwa nezvirango, asi vanopikisa vachiti izvi zviri kukonzerwa neuori pamwe nekutadza kutungamira nyika. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nezuro vakazivisa kuti hurumende ichange ichibatsira makambani anenge achiita basa rekuunza munyika zvinhu zvinoshandiswa mukurwisa coronavirus kunyanya. Asi izvi zvinonzi nenyanzvi zvichapa kuti mamwe makambani avharwe, vashandi vorasikirwa nemabasa.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vari kukurudzira hurumende kuti ibatsire nemari kana kumbomisa kubhadharwa kwemitero nemakambani ayo otadza kuita basa nekuda kwekupararira kwechirwere checoronavirus.
Hurumende yedu tinenge ichitarisirawo kuti inge ichiita mamwe mazano ekuitira kuti avo vese vanenge vaendesa vashandi kumba kana kuti vanenge vamisa kushanda kwemishina yavo kana kuti production varambe vari vakachengeta vashandi vavo vasavaendesa kumba. Hurumende yotarisawo zvimwe zvinhu zvakaita kunge matax cuts ekubatsira kuitira kuti vashandi varambe vari mumabasa, nekuti tinoona kuti nyika yedu yakaomerwa ndingangoti nhamo iri kuti wandei. Saka vanhu vakange vasiri kumabasa kana kuti vakadzingwa zvemabasa zvino zvinova zvinowedzera kuipa kwazvo. Saka tinotarisira kuti hurumende ichange ichipindirawo ichiteedzera dzimwe nyika dzepasi rose dziri kupa anonzi mapackages kana kuti matax breaks kumakambani anova anenge akanganiswa nechirwere ichichi.
Asi mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vanoti zvinhu zvakaoma zvikuru kuti hurumende ibatsire vemakambani.
Ipapo ndinoona pakati yomei nekuti hurumende yedu handifunge kuti ine mari zvese dzakakwana. Saka panogona kuti omei kuti hurumende izobhadharira vanhu masalari zvemakambani. Ndinofunga kuti makambani acharamba akazvimirira achibhadhara vashandi vavo. Asi dai mukana wanga uripo wekuti hurumende ibhadhare zvaigona kunge zvichibatsira, asi nemamiriro akaita zvinhu hurumende inogona kunge isina mari yakakwana sekuzva kwatinoita.
Dr. Murefu vatiwo kana kutoda kumisa kubhadharwa kwemitero zvinhu zvakaoma zvikuru pari zvino.
Ndinoona kuti pamwe zvinobva zvake zvoomera hurumende kuti vanhu vakabhadhara mitero. Hurumende makainenja rezoti zvayo ari limited, saka inotorarama nemitero iyoyo. Asi kuri kunzi vakwanisa kuzviita zvinganakira makambani.
Munyori mkuru musangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vativo avaone hurumende yeZimbabwe ichikwanisa kubatsira vemakambani.
Hurumende yeZimbabwe inotadza kubhadhara muhoro yakakwana kuvashandi vavo. Hatisi kuona hurumende yeZimbabwe ichikwanisa kubatsira makambanis. Taona pane dzimwe nyika makambanis anoencourage kuti vaendese vashandi kudzimba vozoita PM kuhurumende, hurumende ichibhadhara. Hatisi kuona izvozvo zvichiitika muZimbabwe.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanotiwo Zimbabwe iri kutadza kukwezva vemabhizimisi vekunze zvopa kuti kumutsuridza upfumi kunetse.
Tinofanira kunga tine kudzikama kwematongerwo enyika munyika. Nekuti Zimbabwe haikwanisi kurarama iri isolated. Hezvoona tine masanction atiripo naAmerica ari kuzwa renewed. KuEurope vada kuedza kubvisa chino nechino asi tichinawo masanctions. Kunyangwe kumwe masanction aakuita kunga akureruka. Hatisi kukwanisa kunga tichidyidzana nedzimwe nyika pasame level kuti tionekwewo sepower. House pasi rese zvinoreva South Africa kuti vakuenda kunotaura dzimwe nyika vanorespectwa. Iri tinoenda tine muswe pakati pemakumbo nekuti tiri guilty, hatina kujeka, maoko edu haana kuchena, tinorovana.
Asi mutedzeri wegurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko Dr. Energy Mutodi vanoti chiri kupa kuti Zimbabwe itadze kukwezva vekunze ava inyaya yekuti yakatemerwa zvirango.
Izvozvo tiri kuvishingisa pabasa ratiri kurwa. Tiri kurwa hondoka. Saka natichirwa hondo hatingati takabatwa apa, saka toramba takamira takapeta maoko. Tiri kuzviziva kuti masanctions ari kutikanganisa nenzira yakakura chaizvo. Nokuti hatisi kukwanisa kukwereta mari kune dzimwe nyika. Hatisi kukwanisa kunge tichiattracta mainvestors achiuya muno.
Asi nyika idzi dzinoti hadzina kutemera Zimbabwe zvirango, asi kuti vamwe vakuru vakuru venyika vanotonga nedemo. Dzinotiwo zvirango izvi hazvikanganise nyaya dzekutengeserana. Zimbabwe inonzi iri kutotadza kugadzira zvekutengesa kuti itengesere nyika idzi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu. Zvarwa zveZimbabwe pasi rose zviri kubatsira mukusimudzira mashandiro anoita zvipatara zvemunyika panguva iyo pasi rose kusanganisira Zimbabwe riri kurwisana nechirwere checoronavirus. Vaimbova mudzidzisi pachikoro cheChristian Brothers College Mbulawayo vatondera ishoko vabatsira chipatara cheMpilo Central Hospital nemafuta edizili anosvika marita mazana mana. Vashoko vaudza Mike Hoyo Studio 7 kuti chirongwa chekubatsira nedizili ichi chichaitwawo muzvimwe zvipatara zviri mudunhu reMatabeleland.
Takazvitarisa nevamwe vakomana vandakadzidza navo kuCBC Christian Brothers College kuti veduwe pasvika chirwere chikuru pano checoronavirus COVID-19 tingaita sei kuti tibetserewo. Saka takazviudza kuti vakomana ngatiitei kanzatu kanzatu tione kuti tingabetsera sei chipatara chikuru cheMpilo. Ndo chipatara chikuru kuno kuMatabeleland. Tikati right vakomana, ngatiisei mari. Tikaisa mari ndobva tatenga mafuta emotikari tikanovapa. Takavapa 400 liters dzedizili. Tichaenda zvemberi tichanopa UBH 400 liters, tichanopa Tongo 400 liters, Women's Clinic 400 liters.
Chii chakaita kuti muve nechivimbo chekuda kubatsira vashandi vekuchipatara ichi?
Chikuru chakaita kuti titarise chipatara ichi ndechekuti takacherechedza basa rakanaka rinoitwa pachipatara cheMpilo. Ndoda kutenda zvikuru saDr. Solwa Ngwenya netimu yavo nekugona kushanda kwavanoita panguva dzakaoma sedzinoidzi.
Panguva iyo nyika iri kurwisana nechirwere checoronavirus, tikuona zvizvarwa zveZimbabwe pasi rose vachibatsira mukurwisana kwechirwere ichi. Danho iri munoritsigira here?
Panguva inoiyi zvinoda kuti tibatane tive nefungwa imwe chete. Ende kakuru ndokukumbirawo vari kumhiri kwemakungwa nevari kuSouth Africa kuti mutipo mufundo dzidziso yemuri kuwana ukoko nechirwere ichi. Tikwanise kubetserana kumusha kuno. Nekuti chirwere chatisi chokutamba nacho, tofanira kuziva zvomene kuti chii chiri kuitika nenzira dzatingatora kuzvivhikira. Panguva inoyi tisatarisana kuti ndinokuvenga kauta ndiwiri aninewe, uyo uri mshona, uri mdewele, uri murungu, chiro yechi nobata munhu wese, tufanga kubatana panguwa inoyi, tipane matano, ekuti tivhikire chirwere ichi. Panguwa inoyi, ndanchikumbiriso zvikuru, kuti titeerere zvatinoudzwa negovernment. Kana kuchinzi tigare kumba, ngatigare kumba. Tione kuti hatisi kuitawo zvimwe zvirwere, kuti tibate zvimwe zvirwere. Titeerere zvese zvatinoudziwa. Nekuti tikasateerera, chokwadi tinopera tese nekufa. Kuteera kwedu nekubatana kwedu ndokuchaita kuti tikunde coronavirus.
Avo ndivatonderai shoko vaimbova mudzidzisi pachikoro cheChristian Brothers College vachitaura vari parunare kuBulawayo naMike Hove weStudio 7. Yashika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Haru kutaura ndi mfundisi moyo kuno tiri ku South Africa zviri tiri muzwa rechisha rechi 5 lockdown since rakatanga nemuswe shano awa tingoriwo mudzimba takagarawo kungobudawo zveduwo tingotendirawo payadi tisina kungwa tiri kuenda saka zvino zvinenge zvingoremawo asi kuti hatina zvatingazviita tinonga tingotevedza zvose zvinofauri zvidiwe nenyika dzose zvadziri kuti vanhu ngavagare mukati medzimba vasaungana. Asi kuno kuno kwatiri kuna South Africa kuti tirikuona vanhu vekuno vakawanda zvakanyanya kumashopu malaini acho anenge akareba zvikuru kana 700 meters vaida kuti vahore ndoda kutenga saka kudzidza kuti zveshuwa imba yevatema vanhu vasinganyanyi kuva nokuchengetedza zvakafanana izvizvi. Asi ndirongokurudzira zvikuru kuti vanhu vose ngatigare zvakanaka rikuchengetedza zvinhu zvakakosha chose kuzvichengetedza nguva dzose kuti gone kukunda chirwere ichi nokuti chirwere ichi hachisi chirwere chiri easy. Chakadai kutekeshira pasi rose, kukombereza pasi rose, zvinhu zvinotambudza, zvinotisatsitsi. Tichinzwa kuti kuna Spain uko mukati mezuva rimwe chete kwashaya vanosvika 800. Saka kuva kuti chirwere chikuru. Asi zvechimwe chinhu ndoda kungoti vanhu vaMwari ngatigonei kunamata nokukumbira kuna Jehovha Mwari nokuti chirwere chakafanana nechichi. NaMwari vanofanira kuti vazivise, tivadane, vatibatsire nokuti ndivo umwe mukuru pakati pedu anogona kuti tungamirire zvinge zvadai. Chirwere chisingagoni kurapika pasi rose vanhu vachidzungaira asizve zvinoda kuti naJehovha Mwari tivaisewo pakuvanamata tisagona kutamba mhaka itoga nenzira dzatinopuwa nadzo asiwo ngatinamate chikumbira kuna Mwari kuti navo vatibatsire panhau yakafanana iyi nokuti zvinhu zvinotambudza nokuti chirwere ichi zvachiri kuita kwamatangira nokumhanya kwachiri kuita kuva kuti chirwere chakaipa zvikuru choda ruoko rwaMwari rigone kutungamirira kana kuti Jehovha Mwari vatibatsire kana kungava kutadza kwatinga tikaita pana Mwari vatinzwiritsisi nokuti zvimwe zvimwe zvinorema kuona zvakadai zvichiitika mukati meva.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedu cheLive Talk nasi. Muchirongwa cheLive Talk The Connection, Mike Hove achanga achitaura nevechidiki nezvenyaya yecoronavirus. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Dare reSupreme Court rinopa mutongo wekuti vaNelson Chamisa havasi mutungamiri weMDC zviri pamutemo. Asi mumwe vatedzeri vaChamisa vatendai biti vanoti mutongo uyu hauna zvaunochinja pamamiriro akaita zvinhu mubato ravo. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabatwa necoronavirus vava vasere munyika. Mapurisa anoswera ari mumaguta achirambidza vanhu kupinda munzvimbo idzi achiti vadzokere kudzimba dzavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 31 Ndindito 2020 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
sibulawa izala kwa okungavulalwe ukuthi umkhuhlane uzasibulala ngendlala izasibulala asilazi impuphu ezindlini sibe silayine komgogo basisusa nasitiniki sasilayine ko-okay salayina for more than 12 hours kothi mpuphu asiyitholanga.
Amapolisa egwanda lamhlanje abisele muva izakhamizi ezibe sezibuthene kwesinye sezitolo ezinkulu ese-wholesale ukuzothenga impuphu.
Akulamanzi kobulawayo kodwa kule coronavirus sonke sisezindlini. Imvikela kuthiwa sigeze izandla, siyozigeza ngani izandla singalamanzi.
Namhlanje ngosuku lwesibili ilizwe livaliwe phansi kwezikhondiso zikamongameli Emmerson Mnangagwa eze-lockdown. Kobulawayo uZulu ubanjwe ngamandla ukuphuma ezindlini esiyadinga amanzi. ELeBotswana selithethe isinqumo sokuthi lisungule uhlelo lwe-state of emergency oluzaqala ngolwesine ngemva kokufunyanwa kwabathathu belegciwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ikolitshi le-John Hopkins University laseMelika libika ukubana inani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele seliqonge lafika kunkulungwane ezedlula amakhulu athoba minwembili 801,400, kuthi inani asebebulewe selizinkulungwane phose ezingamashumi amane emhlabeni jikelele 38,740. EZimbabwe sokufunyenwe abayisishiyagalombili belegciwane okwamanje labulala oyedwa. Njalo ilizwe sikhuluma nje lingene kusuku lwesibili lomthetho we-lockdown phansi kweziqondiso zikamongameli Emmerson Mnangagwa zokwalisa abantu ukuthi bahamba-hambe behlale ezindlini okwamaviki amathathu alandelayo njengendlela yokuvimba ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-COVID-19. Amapolisa eGwanda lamhlanje abisele muva izakhamizi ebezibuthene kwesinye sezitolo ezinkulu ese-wholesale ukuzothenga impuphu. Lokhu kwenzakala ngelanga lesibili uhulumende weZimbabwe ethethe isinqumo sokuthi abantu behlale ezindlini okwamaviki amathathu ukuze kunqatshelwe ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. U-Albert Ncube usethulela lolu daba.
Bakithi, lesi sikhuthazo, isikhuthazo esenza sibile sonke sithethe ngoba nxa siyeve ezindlini ke sina ukumemetheka komkhuhlane. Siyacela bakithi ukuthi singalitholile iphandle njengamapholisa. Kulicala ukukwenza lokho ukutholakala uphandle ngesikhathi sonesi esifakwe ngumongameli ese-2020.
Iningi lezakhamizi zeGwanda izolo litshonelise ezindlini ngemva kwesiqondiso esethulwe nguhulumende kanye lesimemezelo samapholisa sokuthi uZulu akulela hlale emakhaya ukuze inqabele ukumemetheka lokuthelelwana lula kwe-coronavirus. Kodwa namhlanje kuseni izakhamizi iphume ezindlini ngobuningi ngemva kokuthola udletshana lokuthi kule mpuphu esitolo esikhulu sako-Gain Wholesalers. Amapholisa afike kulesi sitolo lapho impuphu izethule emoteni atshela uZulu ukuthi achitheke ehambe emakhaya okudala ukuthukuthela kwezakhamizi.
Usibulawa indlala kwa okungavulalwe ukuphi umkhuhlane uzasibulala ngendlala izasibulala asilazi impuphu ezindlini sibe silayine komgogo basisusa last week sasilayine ko-okay salayina for more than 12 hours kothi impuphu asiyitholanga.
Vele lokho siyakwazi ukuthi vele impuphu bayathenga bona amapholisa lawa bezifaka ezindlini zabantu. Abantu sebethengisa ngama-R150 njengalapha eGwanda vele kuvanile besiyethusela ngokusitshaya bebona beqeda lapho bathenga impuphu bezifaka ezindlini.
Isikhulumeli samapholisa ezansi emaNdebeleni, uChief Inspector Philisane Ndebele, utshele izakhamizi ukuthi iLimpopo izathuthelwa ezitolo zemalokishini lapho ezathengiselwa khona. UNdebele uthi uZulu kumele alandele iziqondiso ezethulwe nguhulumende.
Uzathola ukuthi umuntu uyabuya ezothenga into ezincane, uyakwanisa ukuthi ebuye ethenga one item ebuyele ekhaya. Ngokungumkhuhlane lokho yena engikubonayo ukuthi abantu nje bafuna ukuthi bebe phandle kwezindlu. Kodwa thina njengamapholisa eZimbabwe Republic Police, silama-team akhona ku-ground ukuthi khona enforce ukuthi abantu behlale ezindlu.
Umnumzana Admire Ngubo uthi ubona uqondile ukuthi uZulu ahlale emakhaya ngalesi sikhathi ukuze aphephe kuleli gcikwane.
But mina mbona kuso pro ngoba nxa singasakuthwalanga nto bona maybe kusithwala. So that is a preventive measure kumbe ngathi ngamafutha ngathi isaproprie because baza kubona njani bengasazamanga indlela ezingazenezo. Loku spreada kwangikhona baza kubona njani ukuthi kuspreada njani. Ukuthi abantu laba bafuna ukuba le trace yento le ukuthi kathi vele yona ibuya njani.
Ngaphandle kwedubo lwempuphu, abantu kuleli dolobhu kakhulu abahlali beSpiskop North baphuma ezindlini ukuyadinga amanzi. Kodwa umeya weGwanda umnumzana Justin Majale uthi bakhona abakwenzayo ukuze baqede udubo lwamanzi kulendawo.
Kungesikhathi eside lizabona amabhawuza esekhona endaweni eziyabe zikhethwe ngabe engineering besebenzelana namakhansili ukwenzela ukuthi amanzi atholakale njalo labantu bakhelele ngezikhathi ezithize ukwenzela ukuthi labo njalo bengathelelani lowo mkhuhlane.
Kusenjalo amapholisa sebophe izizalwane zakwele Ethiopia ezilithumi lanhlanu ezitholakale komunye umuzi eSwitch eGaranyemba izolo ngemva kokuba zehluleke ukuchaphela kwele Botswana ngolwesithathu kuviki edlulileyo. Oyedwa lezi siphepheli uthwalelwe esibhedlela esikhulu seGwanda lapho agcine yedwa ngoba engezwa kuhle kuthi abanye besagcinwe khona leSwitch besadingelwa indawo lapho bazavalelwa khona eGwanda phambilini ngokuthi bahlolwe. Sebe isithiyagalombili abatholakale bele gciwane le-coronavirus eZimbabwe labulala oyedwa. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Namhlanje ngosuku lwesibili ilizwe livaliwe phansi kweziqondiso zikamongameli Emmerson Mnangagwa eze lockdown. Kobulawayo uZulu ubanjwe ngamandla ukuphuma ezindlini esiyadinga amanzi ngoba abanye sebelensuku ezilishumi impompi zingaphumi manzi. Ubathabile Masuku usethulela loludaba.
Laloba uZulu ekhuthazwa ukuhlala endlini ukuze avikeleke ekutholeni umkhuhlane we-COVID-19, elokitshini lenkulumane uZulu uveze ukukhathazeka ngohlupho lwamanzi ethi aluba kwaqala kwalungisiswa ukuthi umuntu wonke afinyelele amanzi. Bathi kunzima ukuthi bawulandele umthetho bona bengela manzi. Inkosikazi Kelly Mhlongo oyisakhamuzi sakobulawayo uthi ukuswelakala kwamanzi kubakhiphe ezindlini ngoba kungahlaleki endlini kule ngcekeza.
Iviki isize yakwana amanzi elokhu engekho. Sigcine sesiphuma ezindlini lathi sesisiya kukha amanzi esibhoraneni. Sebe sesingasela ndaba lokuthi kule lockdown ngoba endlini akuhlaleki kungela amanzi, akuphileki njalo amanzi engekho akusebenzeki. So thina sigcine siyaphuma sesisiya kukha amanzi. Lase sporaneni kwangikhona vele abantu baningi badinga amanzi, amanzi awekho vele ezindlini akula olamanzi.
Umnumzana Lucky Dube omunye wezakhamuzi uthi abantu balalele bahlala ezindlini njengokutshelwa kwabo.
Okay, ha umumo wona ungathi ukuthule nje mbijana. Sivuke ekuseni nje siyadinga amanzi, sibona abantu besiyadinga amanzi, ali siyadinga amanzi. Ye mina kwami ngingena e-town sivile, ha umumo kuthule akhona amapholisa here and there, kodwa amapholisa angikhona yiwo asewungene yathula esemaningi angu-4 or 5 eku-close proximity. So ha kuma-pharmacy singenile bengingena ngamalayini, amalayini angikhona bengekho makhulu kangako. Ezitolo zikhona izitolo ezivuliweyo kubo-Fortway labo-Choppies zikhona and akula malayini phandle labo-okay ngikanga bona ilayini angikhona incane. Abantu baphanikile bahamba balayina Saturday Sunday. Bada namhla bekuthule sibiletha.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Dumile Bolubuza uthi ukuvikela kumkhuhlane lo ngokugeza izandla kuzaba nzima ngokuswelakala kwamanzi.
Akulamanzi kobulawayo kodwa kule coronavirus sonke sisezindlini. Imvikela kuthiwa sigeze izandla, siyozigeza ngani izandla singalamanzi? Sifuna amanzi okugeza imizimba, okugeza izandla, ukudla ukudla okutshisayo. njengoba kuthiwa sinathe ijinja eligudumalayo siyozivikela kanjani kule corona singalamanzi kobulawayo.
Unkosikazi Melissa Ncube oyisakhamuzi sakobulawayo enkulumane uthi bahlalele evalweni ngoba besesaba ukuthi kuzamemetheka imikhuhlane eminingi.
Hey, amanzi asithwala senzima sibili lapha kobulawayo ngoba hey khathesi sisesikhathini esinzima okuthi sokumele ukuthi yonke into oyenzayo uqale ugeza izandla. Manje amanzi akhona nanka awakho njalo ba izolo bayalethile kodwa sibavalile njalo ngesikhathi esifitshane. Kambe ke ndinjeleni ngapha sizama ukupractisa ukuthi izandla zihlale zihlanzekile. Nxa sebewavalile so sesesaba lemkhuhlane kungasikho umkhuhlane wecorona kuphela kodwa kuzaba lemkhuhlane yabo kholera, idaria, lokunye kuneninengi. So, sihlalele evalweni khonapha.
Umnumzana Mike Ndiweni uthi abantu bahleli ezindlini kodwa uke wabona abanye belindele ukuyathenga ukudla ezitolo ezivuliweyo.
Abantu hayi basezindlini sibili ngaphandle kwezitolo ezilokudla njengentumba necomplex ikade ugcwele khona abantu ekuseni abantu abafika kade bengafika phose engxenye amakhulu amathathu nxa ngibale kuhle. Bebekhala ngokuthi abala kudla, bekhala ngokuthi khona behole namhla imali zabo khona zisitshengisile emabhanga namhla. So kuvike kupheleka bathenga ngokudla bazama ukuthi bayebamba bayethenga ukudla. Okungani kungithintile ukuthi abantu bebeminyene bemile bethintana bengavulanga lokhana ukuthi ayi 1 meter apart ukuthi bazama ukuthi nxa kulokhu khona ongabe lo mkhuhlane engatheleli abanye. Ngasimbabuza ukuthi indaba yakwenzi lokho bathi hayi abantu abalaleli abanye besithi bona esitolo kuyaphuza ukuthi bathenge so kungena abantu nga 10-10.
Inkosikazi Sikhululekile Moyo ongukansila kuward 17 uthi bakhangelele ukuthi uhlupho lwamanzi lwehle ngesikhathi lesi.
Esikwenzayo njengokansila ukuthi abantu bonke bathole amanzi ngesikhathi se-lockdown yikuthi sesizamile ukuthi sinanzelele ukuthi ama-reserve levels amanzi ethu asesezingeni elihle. Esikhangelele ukuthi wonke umuntu uzathola amanzi kodwa siqhubeka ngohlelo lwethu lwe 96-hour shedding. Njengoba siyananzelela ukuthi izulu isikhathi sezulu sesidlulile asingeke sithi izulu khona lizakuna. Ama-levels ethu amadamu ayi 32% khathesi sikhangile. Njalo sikhangelele ukuthi ngenyanga ezayo kulelinye idamu esizalikhupha eliyabe lingasasiniki lutho amanzi. So sizaqhubeka sisenza i-water shedding.
Umumo edolobheni lakobulawayo uthule njalo iningi likaZulu lilandele izixwayiso zikahulumende ukuthi bahlale ezindlini. Ezinye izitolo ezinkulu bezivuliwe abantu benelisa ukuyathenga ukudla lokunye kodwa kungela ukuphithizela njengensukwini nxa kuphakathi kweviki kunje. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakazwa eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kilohertz ku shortwave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kilohertz ku shortwave.
Izi zalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni achiyeneyo emhlabeni jikelele sezisungule inhlelo ezichiyeneyo zokubuthanisa imali yokuncedisa umsebenzi wezempilakahle ekhaya. Lezi nhlelo zigoqela ukuhlanganisa imali okumele isetshenziswe ukuthengela odokotela impahla zokuzivikela ngalesi sikhathi eZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba. Libhekane lodubo lokulisa ukuvimba kokumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. Abake bafunda esikolweni se-Christian Brothers College, CBC, koBulawayo. Walolwabo uhlelo lapho ababuthanisa khona imali bethengela isibhedlela sempilo Central Hospital amafuta ezimoda. Umnumzana Tondera Ishoko, omunye wabaphatheke kulolu hlelo, utshele uMike Hobe oweStudio 7 ukuthi uhlelo lolu alupheleli ekuncedeni isibhedlela sempilo kuphela, kodwa bafisa ukubuthanisa imali yokusiza ezinye izibhedlela ezisesigabeni zeMathebeleland.
Njenge-CBC Old Boys Association, sibona ukuthi kulobunzima obukhulu obukhona ngathesi le-COVID-19 and izibhedlela zethu zithwele nzima ngoba abantu abaningi bahlala begula begijima khona. Njengoba kathesi singena ku-lockdown, sibona ukuthi kungaba lobunzima sibili ezibhedlela sikhangela ama-ambulance ukuthi azihamba njani njengoba kule emergency enkulu kangaka. So lathi sithe njengamadoda esafunda sonke sibuzane sibili ukuthi madoda singenza njani lathi ukuthi sincedisane lezibhedlela. Sathi hawo madoda, singajika okuyimali laphanda laphana lathi sithenge idiesel 400 liters ihambe impilo, 400 liters ihambe UPH, 400 liters ihambe Matadei, 400 liters eThorn Grove, 400 liters ihambe Royal Women's Clinic. Lathi sincedise.
Kuyinokwenza ukuthi libe ngesifiso sokusiza abempilo Central Hospital.
Obukhulu obwenza ukuthi sikhangele impilo hospital, sakhangele ukuthi yiso isibhedlela esinkulu lapha koBulawayo and le region yethu le wonke abantu abagulayo barefuya kumpilo hospital. So sithe kuqale sihambe esibhedlela esinkulu singahambi ezincane.
Shoko, ele Zimbabwe jikelele liyalwisana ngaleli gciwane. Siyabona izalwane zeZimbabwe eziphila endaweni ezitshiyeneyo emhlabeni jikelele zincede ekulwiseni kwaleli gciwane. Ubona ngani kumqoka na ukuthi sibambane sisebenze ndawonye njengezizalwane zeZimbabwe ekulwisaneni kwaleli gciwane?
Bhuti wami, kuyasiza kakhulu ukuthi sincedane kathesi. Nxa ungabe useGoli, ungabe useLondon, ungabe useNew York, asincedane sibili. Imfundo elilayo phetsheya le ingasinceda ngapha ekhaya. Sengikhangela futhi lakithi lapha abakhona eZimbabwe, singakhangela ukuthi wena ungumshona, ungumndebele, ungumkhalanga, ulikhiwa. Hayi, asincedisanini, sibambane. Nxa ukwanisa ukuncedisa, ncedisa, ngoba kathesi sikhuluma siku-lockdown because of umkhuhlane lo. Abantu abaningi bazafuna uncedo kulezihlobo zethu ezisamakhaya, kulabantu aba-disabled abaphila lokuthengisa etown, kathesi bahlezi ezindlini abalakudla. So asizameni sibili ukuthi singabona ukuthi singancedisana njani ukuthi sinqobe umkhuhlane lo.
Gciba ingxoxo yethu ngokuphosela amazwi akho okugcina.
Bakithi ekhaya, ngiyacela sibili ukuthi silalele uhulumende, silalele abempilakahle. Singatshelwa ukuthi sigeze izandla, asigezeni izandla. Singatshelwa ukuthi sihlale ezindlini, asihlaleni ezindlini, ngoba singaba yisiqoqodo ngempela sibili, siyaphela sonke. Asilaleleni ukuthi uhulumende uyasitshelani, sizanqoba sonke, asibambeneni.
Umnumzana Tondera Ishoko, ngomunye wabaphatheke kuhlelo lokusiza ezibhedlela ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lodubo lwegciwane le-COVID-19. Lapho-ke limuzwe exoxa loMike Hobe oweStudio 7 ecingweni ekhona ngale koBulawayo.
Yebo, 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 mthakazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona ngolwesibili maviki wonke ngo-8 PM kusiya ku-9 PM. Namhla sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus osubulele inkulungwane zabantu emhlabeni jikelele, ukugoqela eZimbabwe. Kodwa ngenxa yalo mkhuhlane ngalisoze lenelise ukusitshayela incingo ngoba sisebenza sisendlini. Lanxa kunjalo, asihlanganeni kuhlelo The Connection namhla ngo-8 ntambama.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lesizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika selilabantu abangaba zinkulungwane ezilikhulu lamashumi edlula ayisithupha, 164,000, asebefunyenwe belegciwane ele-coronavirus lamhlanje. Asebebuliwe yilo sebesedlula inkulungwane ezintathu, 3,170, elizweni lonke. Inkulungwane eyodwa yalelo nani kungabantu basesigabeni se-New York, esiyiso esihlaselwe kakubi elizweni lonke.
ukuthi ke kwele Nigeria umongameli Muhammad Buhari wazise ngesinqomo esesithethwe ngurhulumende wakhe sokuvala idolobho elikhulu emhlobuloni wangentshonalanga kwezwekazi le-Afrika ele-Lagos okwamaviki amabili alandelayo okuhle kwabangela abantu ukuthi baphithizele izolo bezama ukuthenga ukudla lokunye okwakusebenzisa lapho bengaphumi ezindlini emizameni yokwenqabela ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane ele-coronavirus.
Ingcwethi kwezomnotho zithi isinqumo esithethwe nguhulumende sokumisa ukusuka ezindlini kukaZulu lokuvalwa kwendawo ezijiyeneyo zelizwe ngenjongo yokumisa usabalala kwegcikwane le-coronavirus kuzabangela ukugugudeka komnotho welizwe wona ovele unganxele. Uhulumende uthi usesungule isikhwama sokuphathisa imuli ezingaba sendlaleni ngalesi sikhathi. Isikhwama lesi esingamadola ayizigidi eziyisithupha i-$600 million sizaphathisa abantu okwenyanga ezintathu ezilandelayo. Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi okuzabangela ukuthi umnotho ubhidlike ngamandla ukuthi ilizwe livele lisebenza ngokuthola impahla evela kwamanye amazwe.
Ukuvalwa kwelizwe kuza kubanga ukuthi i-economy ibhidlike ngendlela emangalisayo kakhulu ngoba siyakwazi ukuthi ilizwe leli into eziningi siya importa la maro materials yawa importer so ubona njengani ngibona njengani kuza phazamisa i-economy ngendlela enkulu kakhulu ngoba even ama raw materials awuthi silungise into ezingakwanisa ukuthi zilungiswe lapha elizwe ayaba engekho sekusithi ukuthi i-economy after 3 weeks lezi izaba ilimele kakhulu ngokubona kwami. Nxa sikhangela ukuvalwa kwamabhanga ngibona njengani kuyinto ezaletha ubunzima obukhulu kakhulu ebantwini. Amabhanga ethu abakafiki awakathuthuki ufike esibanga esokuthi bengaba electronic ngendlela ekhangalelwe ngokuvalwa kwawo i-reserve bank. Uzabona ukuthi khathesi kuphela kwenyanga abantu bayabekhangelela ukuthi ama-salary abo azangena bayefuna i-cash ukuthi basebenzise. Ama-electronic payment systems lapha kakathuthuki kakhulu lama-banks angkhona kawakabi le system ekwanisa ukuthi incede abantu ngendlela ekhangelelwe ngayo nxa into sezivaliwe kanje. So ngibona njengani ukuza letha ubunzima obukhulu ebantwini balapha eZimbabwe.
Isikhulumeli senhlanganiso yabaphila ngokuthenga bethengisa emgwaqweni eyobulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni uthi ukungavulwa kwamabhanga ngalesi sikhathi kuzabangela ukuthi umnotho umempo.
Okunye futhi esiqalisayo ukuthi abantu kabazame nxa kukhona indlela ukuthi angaphila ngayo umuntu kodwa kuzaba nzima abazame ukuhlala ezindlini behlise inani lokuya ezindaweni ezibutheneyo. Yikho esithi kwenziwe lokuthi abantu begeze izandla nxa bephumile mbebake bayaphandle mbebake bahlangana labanye abantu bageze izandla abantu bamise khonokho ukuthi abantu bayaxhawulana. Engxenye imizamo engincedisa ukuthi sehlise inani lomemethakalo komkhuhlane lo osuqede umhlaba.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi ngemva kwamaviki amathathu ilizwe livaliwe kuzafunakala imali eningi kakhulu ukuze ilizwe lenelise uvuka kogoqwanyawo.
After 21 days after i-lockdown lay mbona ngani into eziningi ziyasizonakalile kakhulu ngoba imali eningi izafunakala especially ukusebenziseni kumali okuzenini ekuma isibhedlela lokunye kwizinto okuqakathekileyo kodwa loku kwe-industry vele yikufa kwayo vele njengoba i-industry yangkhona la ibiyi-industry efe kudala vele kuhle kube yingcwaba vele mbona ngani after 21 days kuyathangela yonke into labantu bonke babe besebephelile vele ngendlala.
Ngeminyaka edluleyo ngesikhathi ilizwe lize livalwe ngokutshengisela kwabantu bekhonona ngohulumende kwalahleka imali eyizigidi ezintathu i$300 million ngelanga linye. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.
Hele Botswana selithethe isinqumo sokuthi lisungule uhlelo lwe-State of Emergency oluzaqala ngolwesine. Uhlelo lolu luzabona abantu bonke behlala ezindlini kulinyathela lokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Lokhu kulandela ukubanjwa kwabathathu abeBotswana abatholakale belegciwane leli ngomvulo. Intatheli izindaba ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kweleBotswana.
Umongameli Mkhwetsi Masisi ubeke lamuhla ukuthi ilizwe lakhe selizangena kusibanga se-State of Emergency kwindlela yokulwisana lo mkhuhlane we-coronavirus. UMasisi uthi kulandela ukubanjwa kwabathathu beligciwane leli, isimo sesisibi ngakho ubone kufanele ukuthi afake i-State of Emergency.
The return of some of our citizens and residents from high-risk countries has also escalated the threat of the virus in our country.
Ukungena kwezizalwane zethu kanye nabokuza bevela kwamanye amazwe alomkhuhlane lo kusifake engozini njengelizwe. Ngakho ngemva kokuxoxisana labanye ngibone kufanele ukuthi ngifake i-state of emergency kuyindlela yokulwisana nalomkhuhlane lo.
Risks posed by the COVID-19 pandemic.
Umphathi ntambo wobona ngezempila kahle kwele Botswana uDokotela Lemogang Kwapi ubikele umphakathi ukuthi kulabathathu asebebanjwe belomkhuhlane we-coronavirus.
We have 3 Botswana who have tested positive for COVID-19 or corona.
Silabe Botswana abathathu ababanjwe belomkhuhlane we-COVID-19 bekade bephumele phandle beye e-United Kingdom e-Thailand kodwa baphile kahle.
I kept in isolation at Sekitumile and other secure places. They are in good health.
Ele Botswana bese lisele lingamanye amazwe amalutshwane kwezikazi le-Africa akadinga katholi abalegciwane le-corona. Kulandela isinqumo sikamongameli Masisi sokuthi abantu behlale endlini kwesikhathi besingabekwanga, abanye abeZimbabwe abahlala kwele Botswana basevalweni. Abafana lomnumzana Andreas Sibanda bathi noma nje isinqumo se-State of Emergency fanele imisebenzi eminye ilakho ukuphela.
Inyathelo eselithethwe nguhulumende kamongameli uMasisi into enhle ekuvikeleni umkhuhlane. Kodwa ke kithi thina abavela phandle sekusiba kubi ngoba limsebenzi singasiphelela. Nxa kunje uhulumende uyaqala ukunakakela abakhe abantwana kube sekusithi thina ke sizonakekelwa mbani.
Umongameli Masisi ubike ukuthi uhulumende wakhe uzanakekela izizalwane zakhe zeBotswana uma ekhanyela labo abaphazamiswe kakhulu ngumkhuhlane we-COVID-19 emsebenzini. Umnumzana Mthabisi Dube esinye isizalwane seZimbabwe uthi akula ngenye indlela kumele bamukele inyathela leBotswana.
Inyathela selithethwe nguhulumende weBotswana liqakathekile kakhulu esikhathini lesi sikuso. Kodwa ke kuyethusa ukuthi amakhesi e-corona asefikile kwele Botswana. Kodwa sibonga ukuthi inkokheli isithethe inyathelo elinjengaleli. Kodwa kuzoba nzima kakhulu ebantwini ikakhulu ezikhwameni lapha kuzoba nzima.
Umongameli Masisi ubeke ukuthi uhulumende wakhe uzazama ukuphathisa amankampani azalinyazwa kakhulu kwezebhizinisi ngenxa yokumemetheka kwe-coronavirus. Ngesikhathi kubikwa ukusungula kwe-State of Emergency kulokhe kulamakhulu abeZimbabwe abavalelwe endaweni ezithenayo kuyindlela ukuhlolisisa ukuthi abanamkhuhlane we-coronavirus. IBotswana ivalela bonke abokuza abahlala kulelizwe kanye lezizalwane zalo okwamalanga ama-14 uma zithe zangena zivela ngaphandle kwelizwe. NguMartin Ngonya oyindaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Isikhathi sethu njengoba singasavumi ukuba siqhubekele phambili, kodwa ke singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebezihamba phambili. Amapholisa eGwanda lamhlanje abisele muva izakhamizi ebesezibuthene kwesinye sezitolo ezinkulu esewholesale ukuzothenga impuphu. KoBulawayo uZulu ubanjwe ngamandla ukuphuma ezindlini esiyadinga amanzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uFatsedis Jeremiah. ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.